Vatora miko sevatongi vedare re Constitutional Court ndi Justice Paddington Garwe, Justice Rita Makarau, Justice Anne Mary Goora, Justice Ben Shachwayo na Justice Bharat Patel. Vashanu ava vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uye vange vari vatongi vedare re Supreme Court kunyange hazvo vange vakasanobata zvinzvimbo zvevatongi vedare repamusoro-soro. Munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati kugadzwa kwevatongi vedare repamusoro-soro kutevedza bumbiro remutemo wenyika.
Tisharisa futi maerani nekuyananisa mitemo yedu nebumbiro remutemo. Tinoti ichidziko chinoratidza kuti tiri kuyananisa mitemo yedu zvakazara nebumbiro remutemo. Saka chinhu chatinofarira chaicho paintings of justice.
Panyaya yatiriridza munyika yemutongo wedare rehigh court wakaendesa vaive mukuru wevatongi munyika Justice Luke Malava pamujandikere, amai Mabhiza varamba kutaura zvakawanda asi vakati nyaya yekuti vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court inoratidza kuti hurumende ine chivimbo chekukunda vatongi vese vedare reSupreme Court neConstitutional Court vakadomwa munyaya iyi uye nyanzvi dzinoti pave nedambudziko munyika panyaya yekuti ndiani achanzwa nyaya iyi kudare reSupreme kana kuti Constitutional Court. Asi amai Mabhiza vati hapana kana dambudziko sezvo matare ese munyika ari kushanda zvakanaka.
Sebazi rinoona nezvemutemo tinoda kuzivisa nyika yese zvikuru sei veruzhinji kuti hakuna kana dambudziko ririko kumatare anoona nezvekutongwa kwedzimhosva. Nyaya dzese dzinokodzera dzinounzwiswa mumatare nevatongi vanenge varipo vanokodzera kudzinzwa zviri pamutemo. Saka hapana yatingati constitutional crisis kana kuti dambudziko munyika maererano nezvekutongwa kwemhosva.
Asi nyanzvi munyaya dzemutemo vaDavid Hofisi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo paine kutaura kwakawanda vanoona sekuti nyaya iyi ichangotongwa sematongerwo yakaitwa kuhigh court. Vati kudomwa kwevatongi vese vematare epamusoro hazvirevi kuti havagoni kunzwa nyaya iyi.
Vatongi vanaro simba iroro rekuti pamunoti isusu tinotamba tinoda kuti munzwe nyaya iyo vanokwanisa kuti aiwa isu toona sekuti tokwanisa kuinzwa. Ende kunyanya-nyanya kana vatongi vacho vato vedare seiro rinonzi rebumbiro remutemo reConstitutional Court vakatotonga kuti tokwanisa kuinzwa nyaya iyoyo, ndiro dare guru rekuti hapana rimwe dare rinogona kutotaura kuti zvavataura sandizvo. Saka vatongi vavo vakawana kuti vanokwanisa kunzwa nyaya iyoyo, nyaya iyoyo inotongonzwika tobva tatozwa kuti zvakamira sei topera yakadaro. Semanzwikirwo ayakangoitwa kuhigh court rinokwanisa kungoitikawo futi kumusoro ikokosi.
Nyanzvi munyaya dzemutemo Dr Justice Alfred Mavezenge vati dambudziko handi mutongo wehigh court kana kuti nyaya dziri kumatare asi kuti inyaya yekuti Zimbabwe inyika isingatevedze mitemo yayo.
Zvino dambudziko ravapo nderekuti nhasi tava kungoramba tichitarisa kuti ko vamalava ko maigwaunza aiwa ngatitarisanei nechikonzero chaita kuti musoro wedu uteme. Chaita kuti musoro wedu uteme ndechekuti tine hurumende isingaremekedzi mutemo, isingaremekedzi constitution. Iyoyo ndo constitutional crisis chayo chayo, yekuti tine hurumende yakapinda nechisimba muna 2017 ikazobirira vote muna 2018 ikaramba iri muhugaro zvisiri pamutemo, hairemekedzi constitution. Iyoyo ndo constitutional crisis.
Mukuru weHuman Rights NGO Forum Dr Musa Kika nemagweta echidiki vakaenda kudare rehigh court vachipikisa kuwedzerwa kwenguva yavamalava vari pabasa nemutungamiri wenyika vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act. Svondo rapfuura High Court yakabvumirana navakika nemagweta echidiki ikati vamalava vaende pamujandigere sezvo vakasvika makore makumi manomwe ekuzvarwa, asi hurumende yakapikisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.